Vajiji vati wala mtu duseve ni wano tibaturiwe na u kunyanya wano shangira mapepa na u ile nepenyu rozi urumende wano faniru wakubulisa na u vati napa wakarele kira mutoruwe na u mchinoi genes kagonye ano tizaka kosha kutibaturiwe na u vasawe nedivi rawanurele kira kagonye ano tiwove subatungeru wenyika awafaniru wekurambiza vamu vaturiwe na u kuitabasaravu
mapato anopikisa ni mapato arikutonga ngavasave futi one rusaro rwagando kuti ah ningi zvaakambotinyora zvakaipa gore rakati saka hatichimuda pamusangano wedu no munhu wese ngaave ngaapiwe kodzero dzake dzokuti adi ashande vanhu vari pasi vazivi vogoona munhu wanokwanisa kudi kusarudza vachiziva kuti ndikasarudza patingana ndiva ndichakwanisa kunge ndichipotera
mumwe mutori wenhau nhau mangirazi anoti vezve matongerwo enyika havadi vatori venhau vanonyora zveuori zvavanoita uye vamwe vane rusarura pakati pevatori venhau vanoshandira hurumende nevemakambani akazvimirira panguva ino yesarudzo
chokutanga ndechekuti vezvematongerwo enyika vanowanzotarisira pasi vatori venhau vemunharaunda duku duku vachiona sokunge vanonyora zvavanenge vasingadi kazhinji kacho kana taakuda kunyora nyaya kunyanya ukapfundunura zvinenge zvichiitika munzvimbo yaunogara vanhu vanovakupa divi rebato vanofungidzira kuti pamwe ndoravanotsigira
mangirazi anoti anotadza kuenda kunzvimbo dziri kure sezvo makambani enhau asina zvekufambisa zvakakwana
ya dambudziko ratinoita zviri kuti kazhinji kacho unenge usina chokufambisa kana uri vatori venhau vanozoshandira kumaruwa kazhinji kacho unenge usina zvako zvaunoti ndezvako kunyanya chokufambisa saka pamutemo webasa redu haufaniri kufamba nemota yemunhu anoita zvematongero enyika nekuti kazhinji kacho kutesa watova nekuratidza kuti uda kumutsigira neimwe nzira saka chinenge chakanaka kuwanawo mari dzinokodzera kuti unge uchifamba kuenda ikoko
kagonya anoti vatori venhau vasiri kufara nemari dzemihoro vanofanirwa kutsvaga rimwe basa pane kuita zvitoko mhomwe vari pabasa ravo
handingazvirambi handingazvibvume but tiri kukurudzira kuti semunhu akaenda kuchikoro akabikwa nokuti ndiwo muhoro wako panobva muhoro wako kana usiri kugutsikana nomuhoro wako ini ndiri kuti zviri nani kuti utsvage rimwe basa pane pamwe paunodi pane kuti upote uchitambira choko mhomwe ndotsoko mhomwe chatiri kuramba ingangoti inyika yacho maybe yakonzeresa kudaro
nyanzvi munyaya yezvokubudiswa kwemashoko varashwit mukundu vanotiwo vatori venhau havafanirwe kuita zveuori
vatori venhau vasapinde mugudza kana kuti vasapite zvezvoko muhomwe vachibhadharwa nemapato kana nevatungamiriri vemapato vopedzera vaane rumwe nevemapato vasaite zvejekerere zvinoda kuti vatori venhau vave nenduramo vasive vanhu vane uchiwa neuori vanhu vanotengwa vanhu vanobhadharwa kuti vange vachinyora nyaya dzinofadza avo vari kuvabhadhara
vamukundi vanoti mapepanhau nenhepfenyuro dzehurumende havafanirwe kutora matsiri vachitsigira divi rehurumende vachitoropodza nhengo nemapato anopikisa
tikatarisawo basa revatori venhau ndinoona kuti panenge pakuita kakurasika kunyanya kumapepanhau uyezve kutelevhizheni nekuwairesi dzehurumende dzatingati state owned media nekuti vangoramba vatora danho kana kuti bato rimwe chete vatavaramba vatora divi rimwe chete vachitsigira hurumende yapurezidendi Emmerson Mnangagwa
vamukundi vanoti vatori venhau vanofanirwa kuburitsa zviri kushuvirwa nevanhu vakawanda munyika kuitira kuti avo vari kukwikwidza musarudzo vazive zviri kudiwa nevanhu vamukundi vanoti vatori venhau vanofanirwa kuenda kunoshandira vari kumaruwa kwete kungotora nhau mumaguta makuru chete
uyezve kuti vatori venhau vataurawo vaburitsewo mazwi evanhu vemuzimbabwe pamusoro pezvavanoshuwira mukati mesarudzo vanhu vezimbabwe vari kuda mabasa vari kuda dzimba vari kuda zvinhu zveutano zvifambe havasi kuda mhirizhonga pasarudzo saka zvinoda kuti vatori venhau vataure kuti vanhu vemuzimbabwe izvi ndo zvavari kuda kuitira kuti avo vari kukwikidza kuti vange vachititungamirira vatorowo pfungwa dzevanhu vodziisa muurongwa hwavo hwekuti kana tichinge takunda mukati mesarudzo tichazozadzisa sei
mukuru wemisa zimbabwe vatavani mwoyo vanoti chikuru chakakosha ndechekuti vatori venhau vazive kuti hapana nhau inokosha kudarika upenyu
ndotaura ini ndichiti majournalist gagara achiziva kuti hapana nhau yakafanira kuti anga achifira.
Mutauri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti zvakakosha kuti masangano anomirira vatori venhau akaita semisa neZimbabwe Union of Journalists ayeuchidze vatori venhau mashandiro akanaka vachitevedzera zvinodiwa uye zvinodzivirira kuzviisa panjodzi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Arthur Chigoriwa.